Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 9/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change royambira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa kana zvinhu zvikasagadziriswa iko zvino. Asi ZANU-PF inotiwo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya dzairi kupomerwa dzekurwisa vatsigiri veTCCC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota runoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura munyika. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo averengwa nemutevedzeri wavo vaKindness Paradza pamusangano wekuziya mamiriro akaita nyaya dzekutepfenyura munyika uyo wange wakarongwa nemisa Zimbabwe amai Mutsvangwa vati hurumende inoziva kuti mutemo weBroadcasting Services Act hauchafambirani nenguva uye uri kuvandudzwa vati sezvo makambani ekutepfenyura ari kuomerwa zvakanyanya zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mutemo uyu kuti vekunze vakwanise kupindawo mumabasa ekutepfenyura vatiwo mutemo weBroadcasting Services Act unovharidzira zvakawanda nekutadzisa kuvhurwa kwakanaka kwemasaisai uye izvi zvave kubviswa mumutemo vaenderera mberi vachiti mushure mekupa marezinesi kune penyuro dzemaradio dzemumatunhu kana kuti community radio stations vavewo kuronga kupa marezinesi kune penyuro dzematerevhizheni dzemumatunhu
tabvabvu zvatiri kuita izvi zvemacommunity radio station ose kana ava kuti ava kutepfenyura tava kuchienda kutichipa malicense a community television station kuti aende zvekuma communities ayaya asingawane ZBC kuti vadi vawanewo vatange kuita kutepfenyura kwavo vachiita zvema television
vati pasi pemutemo mutsva Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge yave kusungirwa kukoka vanoda marezinisi ekutepfenyura kamwe pagore kwete zvairi kuita pari zvino zvekuti inoita izvi painodira vati BAZ ichange yave kusungirwa kutsigira nepfenyuro dzemumatunhu nemishina yekutepfenyura kana mari pasi pehomwe yavo yeBroadcasting Fund sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa nehurumende ndozvavagara vachitaura sezvo mutemo weBroadcasting Services Act usisafambirane nenguva
zvinhu zvataichemera atinoona sekuti zvinhu zvinonyanya kutozobatsira ivo vanenge vari vagari vemuZimbabwe nehurumende saka tinoshuvira kuti minister dzisangova politics asi kuti zvavanotaura zvidzadziswe
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vaJerry Zingwevhu vati vanofara kuti hurumende ichabvumira vari kunze kuti vatsigire nepfenyuro dzematunhu
dai wakurumidza kuti mutemo mwoyo ushandurwe tione kuti vane mari dzavo dzavanenge vachida kupinza munyika kuma community radios aya zvinge zvashanda nokuti tine ma community dzakafanana na Plumtree nana Gwanda nekunana Chiredzi kuwo vane vazhinji vanogara kudze kwenyika vamwe vari kuna South Africa zvikuru kwazvo vamwe vari kunana UK vanenge vachidawo kuti vawane mikana yekusapota nzvimbo dzavo mavakakurira asi mutemo wanga usingavabvumiri
Panyaya yebroadcasting fund vati panofanira kuve neurongwa hwekuti nepenyuro dzinowana rubatsiro sei vachitaurawo pamusangano wanhasi mukuru weBAZ vaMathias Chakanyuka vati BAZ yakatobatsira nepenyuro yeAusheni Community Radio Station nemishina yekutepenyura uye pari zvino vakatotenga mishina yemanamantebe Community Radio Station yekugwanda zvichakadai hurumende inoti chatora maresinesi nepenyuro dzemunharaunda kana dzikatadza kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere sezvinodiwa nemutemo pari zvino Ausheni ndiyo yega yave kutepenyura asi vaOwen Hiwayo vanoona nezvezvirongwa mumuganga radio station kuchipinge vauza studio 7 kuti havasi kuzorega rezinesi richienda
Minista vataura vachiita kunge vari kutopa kuchisidzira pano kuti vaone kuti ngatitaurirane kuti tozviita sei nekuti pakupuwa kwatakaita maresines hongu takapiwa asi zvimwe zvinhu zvinodawo kuti hurumende inge nedivi rainoita kuti macommunity radio aya anga achienda pamhepo
mutemo webroadcasting services act wakadzikwa muna 2001 apo hurumende yaivava isingadi kupa mukana kune mamwe makambani kuti atepenyure ndakamirira studio 7 muhara Are ndini Godwin Mangoja
Notifikisa Red Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuyambira kuti mirijonga yezvematongerwe enyika iri kuitika iko zvino ikasagadziriswa ne National Peace and Reconciliation Commission uye Zimbabwe Human Rights Commission sarudzo dza 2023 dzichaita mirijonga inotyisa izvi zvinotevera kurwiswa kwenhengo dzebato iri dziri kukwidza musarudzo dzekuva makanzura kumashonaland central uye muharare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu pf vari kukwidza musarudzo dzekuva kanzura kuguwa kubindura mashonaland central vakamirira bato reCCC vaozo shambare vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vaedza kupisirwa mumba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf Imwe nengo yebato reCCC vaMaxo Dutuma vari kukwidza muward 26 kuHighfield West vanonziwo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vakarohwa zvakaibisisa asi pavakaenda kunomhanyara kumapurisa vakabva vasungwa uye nhasi vaendeswa kuLaw and Order hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo Asi mukuzeya zvakaitika kumashonaland central nenyaya dzemirizhonga tabata muzvare Maureen Kademaunga munyori munyaya dzezvemagariro evanhu mubato reCCC
ichokwadi blessing nengo yedu yeCCC anova zvakare candidate yedu yecouncil Ward 18 kubindura north mash central akasangana netsaona mushure mekunge nunzva tunzva dziri kufungidzirwa kunzi ndedze ZANU PF dzapisa musha wake vashambari vakapotsa varasikirwa neupenyu hwavo nokuti vakangopatika pakati peusiku vachinzwa matsimba evanhu vaimhanya vamwe vacho vachitaura kuti aiwa ndimo maari imomu dai taita tatomupisira makare mumhata dzekubuda atsve afe
sebato muri kuti kudii nenyaya iyi
zvinhu zvatishungurudza zvakanyanya sebato reCCC kuti nhunhu dzatunzva dzezanu pf idzi dzinowana mukana wokushungurudza vamwe vachitadza kuita nhau dzematongerwo enyika mune runyararo isu seCCC tinonzwisisa kuti nhau dzematongerwo enyika dzinongoda kuti vanhu vange vaine kuwirirana nekutaurirana nekupa nana mazano ekuti tofambisa sei nyika kuti iende kumberi
vamhangara here nyaya iyi kumapurisa
candidate yedu vashambare vatitaurira kuti ivo vakaedza kuenda kunoripota kumapurisa asi zviripo ndezvekuti police post yepedo nepamba pavo yakambenge ine mapurisa asi mapurisa yakatandanidzwa nevanhu vezanu PF vakanzi ima hamusikuiteerera zvinodiwa nebato redu saka vakazoende inenge iri nechepamberi pacho kuti vanosvitsa nhau yavo iyi yekuti aiwa pane nhu dzatunzva dzandiri kuziva kuti ndedzezanu PF dzatungidza imba yangu ikatsva asi vasvika ikoko zvakare vakarambirwa kuti vatorerwe ripoti yavo nemapurisa vakataurwa kunzi sati bati nyaya dzakadai dzematongerwo enyika chamungatoita ndechekuenda kune mahofisi makuru kana kukamba iri kubhindura kana kune imwe nzvimbo
vanoona nezvemagariro evanhu mubato recitizens coalition for change muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi
mutungamiriri wezanu PF vamunangagwa neutungamiriri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level zvekare mapurisa ngaaite basa ravo vasingatarisi kuti munhu anobva kubato ripi nokuti kuno kuzanu PF were making it very clear hatitenderi mhirizhonga sekutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangagwa
asi kamunyaya dzakavanda vetriple c kunyanya vari kupomera vatsigiri venyu mhosva yekuita mhirizhonga
vemapato anopikisa ngavasada kuti pose pose pavanenge vaita mhirizhonga kana pavasangana nemhirizhonga especially yatinoziva kuti mukati mavo vane makakatanwa akakomba kwazvo akasaka kuti vade pakupisirana pamudzimba parufu rwavatsvangirai akasaka kuti vange vachirwisana nezvibhakira pamakotsi chaiko pamatare edzimhosva asaka kuti vange vachirovana vachirwirana vana harvest house namaofisi zvinozikanwa kuti mukati mavo mune makakatanwa asi ngavasati kana varovana nenyaya dzemakakatanwa dziri mavari izi voti ezanu PF yatirova hatitenderiwo izvozvo naimiwo vemapepanhau ongororesaiwo kuti mashoko aya anonzvereka here umbowo hwacho hwekuti zanu PF inenge iripo zvakashata maningi zvokungoti pose pose paitika mhirizhonga munotsvaka kuisa ruoko kana kupuma bato rezanu PF nevatungamiriri vavo
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare tichiri panyaya yekukandirana makobvu nematete nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika iyi kunetsana kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzebato retriple c kumasvingo idzo dziri kukwikwidzana musarudzo dzekuvakanzura sezvo bato iri rakakundikana kugadzirisa nyaya yekuti mumwe wavo ape mumwe mukana Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
kunetsana kwenhengo mbiri dzeccc dzichamirira bato iri pasarudzo dzemaby election muward 4 mumasvingo mwedzi uno kuri kuenderera mberi zvichitevera kusungisa kwakaitwa vaalec tabe nevavari kukwikwidzana navo amai tokozani muchuchuti vatabe nevamwe vatsigiri vavo vatatu vanga vari kumapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta amai muchuchuti bato reccc rakatadza kugadzirisa makakatanwa panhengo dzavo mbiri vatabe namai muchuchuti dzakaisa mapepa ekumirira musarudzo umu dzikabudirira pakaitwa manomination muna ndira amai muchuchuti avo vakanzi vape mukana vatabe nevatungamiriri vebato ravo vakaramba vachiti vakabirirwa gweta ravatabe nevamwe vavo vaphilip shumba vekwamutendi and shumba legal practitioners vati nyaya inotarisirwa kupinda mudare redzimhosva munguva pfupi inotevera sezvo mapurisa achiri kuferefeta
vatave vakaramba mhosva iyi uye mapurisa akavarekodha ewanted caution statement nekuvatora mafingerprints vakavaregedza mumaoko mangu sagweta vakati ivo mapurisa vachazozivisa vatave kuti vanodiwa kudare redzimhosva riini vakakanganisa jurawo rava Ignatius Mazambani iro ravakanamira maposters vasina mvumo yavamazambani zvakare vatabe nevamwe vavo vakairamba mhosva iyeyi
vamwe vakasungwa navatabe vanoti vaadmire mufamba muzvare Esther Zishiri pamwe navagarika vemupandawana munyori mubazi revechidiki muccc kumasvingo vagilbert mutubuki vashoropodza kusungisana kuri kuitwa nenhengo dzavo vachiti bata ravo rine nzira kwadzo dzekugadzirisana
isu tine nzira dzedu tina vaisiya yedu vajobscana ndovanogadzirisa kana paita kupokana mubato mubato redu ndovanogadzirisa ivava vatindi nenyaya dzedu kumapurisa tisina kugadzirisana
vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kunetsana kuri kuita nhengo mbiri dzeccc kunogona kupatsanura mavhoti musi wesarudzo bato iri rikakundwa ndakamirira studio 7 masvingo dini godfrey mutimba
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Nasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau vaitaidzamara pasina anoziva kuti varipi. Vadzamara vakapambwa musi wa 9 kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugerwa kuGlenview muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe motokari chena. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nasi, mudzimai wavadzamara, amai Shefra Dzamara, vati semhuri vari kurarama upenyu hunorwadza vasingazive kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nazuno vasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. Tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana, tinonzwa mwoyo wangu kurwadza.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaga kana kuziva zvakaitika kune murume wavo.
Government yeZimbabwe kwandiri hangu handina chandiri kuona chavari kuita.
Shamwari yavadzamara vaCharles Nyoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unity Square vachinyunyuta neutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kuvadzamara. VaNyoni vanoti vachine tarisiro yekuti vadzamara vachawanikwa. Vatiwo vari kuzorangarira vadzamara kuburikidza nemunamato uchaitirwa kumusha weGlenview manheru anhasi.
Tichange tichirangarira mumwe wedu wataishanda naye wataibata naye uyo itaidzamara akapambwa nehurumende yazano PF mugore ra2015 asiri kuzikanwa kunzi akaiswa ipi uyezve kana kuti akapararirepi. Tichange tichirangarira mumwe wedu uyu Teri kuGlenview 7 kubva kwake. Tichange tina mufundisi vachange vachitipa shoko pamwe chete nemashoko enyaradzo nekubatidzwa kwemakenduru tichimurangarira pamwe chete nekunge takapfekawo mamaski efesi yake akagadzirwa achiratidza kuti neniwo nevese vanenge varipo ipapo ndanaitai. I am Itai.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzera dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati semagweta emhuri iyi vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna vadzamara.
Tinobatikana zvikuru nokuti makore acho awanda kubva 2015 pakadisapiwa pakaupdatwa nekudisapiwa itaidzamara pakatorwa nezvechisimba muno muHarare. Tiri kushushikana kuti matanho atakazama kutora semagweta nanhasi hapana zvapundutswa, hapana zvati zvaitika zvinoratidza kuti itai adzorwe.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner vaPaul Nyati pamwe negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi. Asi vachitaura munandira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu Universal Periodic Review vaziyambi vakati hurumende iri kushushikana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaga vadzamara. Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHigh Court chekuti vape mhuri yekwadzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvakwa kwavo mushure memavhiki maviri oga oga. Asi izvi zvanzi hazvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta avadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vayemason Munangagwa vari kuKenya murwendo rwavaudza vatore venhau nhasi kuti rwakanangana nekusimudzira nyika, rwakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vatendawo kuti ichi ndicho chinangwa chemusangano uyu, vakati muKenya munewo zvimwe zvarwa zvekuZimbabwe zvakaendako muna 1960 zvikapiwa magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Vati izvi zvinoratidza kuti ukama pakati penyika mbiri idzi hwakasimba. Muguzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Idanho rakanaka zvikuru rekuti Zimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika dzakaita sana Kenya. Takatarisa kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza zvikuru sei munyaya dzakaita sana tourism nenyaya dzeupfumi. Dambudziko ratingori naro nderekuti vatungamiriri ava kavinika zvinhu zvinhu zvavanenge vachitaura ishuviro dzinokwanisa kutora nguva zhinji kuti dzizadzisike. Zvekuti vanhuwo zvavo vanenge vari munyika idzi zvakafanana nesu tiri muno muZimbabwe hatina chikuru chatinokwanisa kuona munguva shoma inotevera. Handifungi kuti savanhu edu tinofanira kutarisira kuti pane chinhu chinohachaitika ipapo neipapo. Ndakatarisa kuti zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvanga zvatova nemakore makumi maviri namashanu zvisati zvavo zvakachirwa kuti vanhu vaendere mberi nazvo. Saka hurukuro dzacho dzinofanira kuramba dzichiitika, asi tinozofanira kuonawo zvinobatika isu sevanhu kuti tione kuti mari yedu yekuti vatungamiri vavo vange vachiita zvavari kuita iri kufamba zvakanaka here.
Munoona misangano yakadai ichiunza pundutso here kune munhuwo zvake anenge akatarisira kuti upenyu hwake usanduke mushure memusangano uyu wekuKenya waendwa nemutungamiri wenyika?
Nzendo dzakaita seidzi hadzisi nzendo dzinounza cheuviri chiripo ripotyo, kubudikidza nekuti hurukuro dzinenge dzichiitika panguva dzinotora nguva yakareba. Saka kunyange havo mutungamiriri vaenda kuKenya iko zvino, handifungi kuti tinofanira kutarisira kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana chiripo ripotyo totowana kuinvesta nezvimwewo zvavakadaro nezvaanoti vatenderana. Nekuti kazhinji kazhinji zvinenge zvaakuitika ndezvekuti panozoitika dzimwe hurukuro, ikona tinoona kuti panga patova ne 25 years kubva paitika hurukuro dzejoint commission yakaisaisei. Saka dzendo dzatisingafaniri kunyanya kuti chiripo ripotyo tinofanira kuwana cheuviri.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Zvehutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana kana kuti 5400. Vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, kusanganisira vana vechikoro zana nemakumi maviri nevashanu. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuTexas mudunhu reAmerica, Guy Wesley Refit, abatwa nemhosva yekukanganisa mabasa emapurisa musi wa6 ndira gore rapera padare reparamende reUS Capitol muWashington DC, apo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. Refit akapindawo mudare reparamende iri aine pfuti. Russia yazivisa nhasi kuti ichabvumidza vanhu vari kuda kubuda muUkraine vachienda muupoteri kuti vaite izvi vakasununguka, kunyange hazvo hurumende yeUkraine iri kuti Russia iri kutyora chibvumirano ichi ichipota ichiuraya vanenge vachitiza hondo ava. Izvi zviri kuuyawo apo Russia iri kuramba ichitemerwa zvirango zvakaomarara uye nezuro America yakati haichatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia. Chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaive gweta remurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitai Dzamara vaKennedy Masie. VaMasie vanoti vakauya muno muAmerica muna 2016 mushure mekunge vaita dambudziko rekutadza kushanda zvichitevera kutsakatika kwavaDzamara musi wa9 kurume 2015. Vasvika muno muAmerica vakaenderera mberi nekuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paNotre Dame University. Pari zvino vari kushanda segweta neimwe kambani yemagweta ine mukurumbira pasi rose yeBerry Appelman and Leyden LLP vachigara kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvamunoziva isu vamwe mabhiro atikazoita kuZimbabwe tangasingasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashayika client yangu Itai Dzamara nanhasi achiri kungoshayika. But kuno zvazvakanakira ndezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo muno vaMasie tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinoshorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno muAmerica eku ita tingati rusarura ganda muno muAmerica. Nyaya yeganda remta ichiri nyaya ichigurwirwa nevanhu vechitema and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yema human rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikora kwemutemo kuve kuri kokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoinzaniswa. But chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaiitika mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvi siri rebasa rangu iri. Ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabweans kuno uku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya nyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabweans anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya nyaya dzeimmigration.
Mune mamwewo masangano amunoshanda nawo here?
Ndiri memba yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short, Young African Leaders Initiative, vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndine sangano uyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekuchikorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Raiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a2023 vanhu vanofanirwa kubuda nouwandu hwavo vachinoregista kuvhota.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakadoma nezuro chikwata chakasimba chekunokwikwidza mumakwikwi eRugby 2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti marare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kuthi ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuye sinkweni kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhuphule intengo yamafutha ezimoto okwesibili phakathi kwensuku ezine okuchiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezidolo.
Ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya ingamazi ukuthi ulelephi. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli izindaba elwela amalungelo oluntu u-Itai Dzamara wanyamalala. ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphule intengo yamafutha ezimoto okwesibili phakathi kwensuku eziningi okuchiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngolwesihlanu ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lukweze intengo yepetulo ledizili isuka ku $1.44 ilitha ngayinye isiya ku $1.51. Uzulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma lolugatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yepetulo yaya ku $1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku $1.68. Ngamanye amazwi idizili ikhwele nge 17 US cents kwathi ipetulo iyakhuphuka nge 16 cents. Ugatsha lweZERA luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku $2.03 iKG ngayinye isiya ku $2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele Ukraine lele Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uzulu lezinto eziningi ezitolo. Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuye sinkweni kuye kufulawa kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke. Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungalazeli ukuthi kukhathesi inyanga ebuyayo ngale, I think ngamaviki azayo into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-award ama-civil servant salary increment. Increment ama-civil servant naturally kwi-economy yethu ile-inflationary pressure ngoba ibanika i-spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine iyo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwedizili lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia la ko Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silama bhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekulethayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli izindaba elwela amalungelo oluntu uyitayi Tamara wanyamalala. Imuli yakhe yabangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi baseselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mava uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intatheli izindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi bedidekile ukuba wayangaphi uTamara.
Ngimi uyitayi Zamara wayengasontatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimemba e-Cool Club. I-Cool Club yi-club yama-journalist eHarare. So sasihlangana kakhulu e-Cool Club sixoxa indaba ezijiyeneyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwawulijahela lihlakaniphile kakhulu ngoba lalilolwazi olukhulu.
UmkaZamara unkosikazi Shefra Zamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale phila.
Ndinoitwa May Zamara, ndirimudzimai waita Zamara uyo akaabductwa 9 March 2015. Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nasuno vasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanyotarisa vana, ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza kuti chokwadi vana vangu vakutokura vasiri kuziva kuti baba varipi, vachadzoka here.
Kuinte buhlungu kuva sekuyiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungaphi njalo kuyini okwenzakalayo. Ngiyakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo ungaphi.
Omunye wasebenza loDzamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni uDzamara.
Okwakathesi sihloke sisithi usaphila simelele ukuthi abuye. Omunye wethu esasisebenza laye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayi lephalamende.
Indaba ka-Itai Dzamara ilokho esizwisa ubuhlungu khonokho ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe labantwana yinto ezisa ubuhlungu kakhulu. Siyakwazi ukuthi ni icala lakhe uDzamara kwakuyikuthi ni wayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa uMgabe. Ngakho ke kuyakhanya kuobala ukuthi ni abantu abamthumbayo lapha babesebenzela iZANU-PF.
UDzamara wanyamalala emzini weGlendwe 7 eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda. Kuze kube lanamhla kasazange abonakale. Imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezivela amalungelo oluntu zakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa, kodwa uhulumende akatsho lutho ngaye. Imizamo yokuthola icele likahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mtswango abeludojwa ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano. Kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu o-Universal Periodic Review, umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi. Wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabemuli kanye labagqwetha kaDzamara. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili, ezomvikela, ezokuvakatshelana, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa eNairobi, umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse. Uthe kulabantu beZimbabwe abomhlobo weshiyoneni abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF esiqale ngokumbuza ukuthi kambe ziqakatheke kanganani izivumelwano lezi kanye lobudlelwano leKenya.
Well, akulanto enhle njengokudlelana kuhle omakhelwane amazwe angabe eseduzane lathi khonapha. Kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesiNgisi i-trade okumele yenzakale ukuthi kona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo. So ngawubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lo budlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekuceleni kohambo le. Hayi, nxa sidlalana labantu kusho ukuthi kona konke singabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethe, kodwa ngenxa yokuthi bona zabe kulobudlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khona kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenza ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhathwe ngoba kathesi siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi ukuthi imisebenzi milutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano
imihlangano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazana njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathi izingatsha eziqhakatheke kakhulu yinlezi ezabatsha labesifazana.
Izolo bekulilanga elikhulu, ilanga lokunanzelela njalo ukuqhakathekisa abantu besifazana, omama, osisi bethu, abantwana bethu, lokunjalo nje. Siyabona umhlaba lo ngabe owesifazana kakho ngabe lo mhlaba ungokunye. Ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kibo emendeni nalwana, umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kibo ebuntwaneni kwabana, sekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana. Ukhangele noma nje lapho sibili sithi kona usethole umendo sibili, uyathatha indlu ayithi nje ibe indlulana ube ngumuzi, ubone sokugudumala, athathe ukuzithwala, umbone sikhiphe indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama. So kuqakathekile kakhulu umuntu wesifazana. Ngakho-ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi lopresident uKenyatta weKenya, yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo. Lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba. Laye kumele anakekelwe, kuhle ubana kuhlungiswe ubana bona bathole imisebenzi, babe lempilo enhle e-progressive ezenza ukuthi bona ubutsha babo ungabe yibutsha osobuchaphaziwe. Ngoba siyabona kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe sore a lot of abuse ezidakamiswa, ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi, abala kokwenza. So ingqondo zabo zi-idol, zipho kuhlala nje sebegcina sebesenza konke lokhu okungayisikho, ukuthi bedakwa izinto eziningi ezishiyeneyo. Ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamiswa lezi asebezithola all over.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota iqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolesibili. Ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo ukuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia, intengo ihle yaqonga isedlula amadola amane kugaloni ngalinye, okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwelemelika ngomnyaka ka-2008. Elemelikwa libikwa liyalile ukusekela umqondo welunga le-NATO ele-Poland ukuthi indizamthinyana zebutho ezalungiswa kwele Russia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambeni ese-German ukuze ziyencedisa ibutho lemoyeni lakwele Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaseleni walo ngele Russia. Amazwe omhlaba ugoqela ele-Melika athi ele-Russia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende wele Melika sitshele ikomiti yedale lephalamende le-Congress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine, lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abanengi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi kabasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi kabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekeli lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele South Africa bathi okufunwa nguhulumende wakwele South Africa okunjengokuba lencwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo yabalakho, ngakho-ke balakho ukubiselwa eZimbabwe nguhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavinkilini, ezitolo ezithengisa impahla, emakitchini, leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you'll find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kuba near impossible. So bazama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kule imigomo efunekayo. And kuba nzima, kunzima kakhulu ebantwini bakithi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe i-special dispensation okokuqala.
Nxa ukhuluma ngakhona ukuthi bebengenelisi, singathi ukhuluma ngani? Kungajula kancane.
Umuntu ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yasemakitchen. And iningi labo labo bantu akusibo bantu oyabe eqhatshwe ngumuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwaSibanye isivele isistaka ngoba usebenza ngapi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani maybe ngama 250 wona lawo, then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena ekampanini, nginaye ubaba kawangifonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena ekampanini liyane Thanyela umqhathi wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu ole smilo esihle, waqala ukuthi maye siyabe siyayenza ama-installation apho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokho efunda khonapho kule 11 years elokho esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification, akala qualification. Ukuthi wena why ukuqhatshwe wena kungaqhatshwa ngusibani bani, kunzima ukuthi kujustify yeke illegally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bokujustify ukuthi hayi lo muntu uzamthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zona ezikuthola ukuthi hey kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama requirements yiwo ayenza abantu ba delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna ukudelay.
Ye ngosikangele vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kuyiphi i-visa yakhona?
Ama visa khona ahlukahlukene, kule general work permit, kune critical skills visa, I mean ngobiza ngama visa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kubo-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrayiva i-Uber. Umuntu odrayiva i-Uber akaqhathwanga kodwa uyasisebenza ule business, kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbe aye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhatshi incwadi yokuthi uqhatshiwe, umqhatshi kala yena ngokwemfanelo ngoba i-Uber kahle kahle somqhatshi i-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapha ekhaya ngibuyele i-business, i-business ngilifome sengikhona lapha. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngiplumber, waziqalela ukuplumber usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena usele runner le business, usele isikhathi eli runner and uyena elisukuqhatsha, mhlawumbe kaqhatsha ngabantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu SM kokuyi-piece job anakho. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life, kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezihlalela le ntombi nje kathathanga mhlawumbe even customarily or in any way. Kodwa
manje ukuthi angene kuspousal kumele phela ngabe waqala wangena mhlambe nge permit ethize wangena ku process yokuthatha umuntu oyisizalwanisa la kuhlwahlweni critical skills visa nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills kodwa mase siya kuma-bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with a professional board siyafika laphana i-process yakho nayinto engathatha almost a year.
Lowo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBoso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBoso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyi-12. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBoso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguchikilobhanqa sithola umklomelo owodwa kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklumele yonke yomithathu. Yebo kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela yokuba sibakhulise abafana kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo engamashumi amabili njalo elichiya ele-Arnel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Amathimu sengathi se-fit kathesi sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho livulekile. Ngiyeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le Ratananga i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotsha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi thina sithole okungama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethuba nomunye eza kuba khona ngempela viki yezayo iqembu leWange lizavakatshela eliRatananga. Lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uza kuba enkundleni eluVVP Arena ngehola lethumi lambili yemini. Ikanti emini kuza kuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBoso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu leIndosakusa uXolani Gundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBoso 90 njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola lethumi lambili. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu lesiwu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMosi Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls. Kuthi iqembu leCars Mine lizemukela eleQuality Foods ngaseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspurs ngaseLuVVP Arena ngehola lethumi lambili. Kuthi ngehola lesithathu yemini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.